bachana ndava yisapakanaka ndava kaka ndava patakanonaka vakanga vakanditeya I proved them wrong kuda kuputsa zvandavaka ndava setera levo rakaipa chamanga makarasa makaipa vanhu makaoma makaipa ende makaipa munenge muchimbofila sei pamunotiita rof munenge muchimbofungei chaizvo pamunotiita rof. If you live by the gun,
die by the gun.
Never let your mind to what I bet. I'm no feel I say.
I'm no teacher of.
I could defeat a bad man. I'm one feel a pity and in a titty. When you take a big time, you know that judge of revenge and a gunshot. Again, again, when you can't get up. Little bad mind, man, no funga ne show. Taka wina, man, on the missa va show. When I'm a kumbore, rovani, taka va shura. Beda sa mi tell him again. Amu, ene gumberi, ne kula, tima la itre, man, wetano. Amu, misa chenda pi wana chaja, mashaisha, mashaya, sano.
Amu, no tita rof.
Manje waite losi, ndofama nengi rosi. Ndine makombarero anuya overdose. Overdose, chinenge chi, chinenge ngosi. Kundishera kosi, kundigera futsi. Kutbatira tsotso kutitijiki maruzi. Kutzimura kwenyu kutitiuni uzi. Yeah, daiva nesimbara mwari. Daitichi tunyora zvitari.